manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 10/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru wematarets mhosva Chief Justice Luke Malaba vaparura kushanda kwematarets mhosva vachiti denda reCOVID-19 rakavhiringidza kushanda kwematare gore rapera. Hurumende yotarisirwa kusangana nevashandi vayo nemusi wechitatu kuitira kuti vakurukure nyaya yemihoro. Zimbabwe inokundwa neSenegal 1-0 mumutambo wayo wekutanga kumakwikwi e2021 AFCON. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzinga basa gurukota rezvevasori vaOwen Muda Ncube vachiva kupomera mhosva yekuita zvisingatarisirwe pagurukota rehurumende izvo vasina kudoma. Mutsamba kuvatori venhau munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vati vaMnangagwa vari kushandisa chikamu chebumbiro remitemo 204 chichiverengwa ne104 mukudzinga basa vaNcube. Hatina kukwanisa kubata vaNcube kanawo mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvizhinji. Mutongi mukuru wematarets mhosva Chief Justice Luke Malaba vaparura kushanda kwematarets mhosva vachiti denda reCOVID-19 rakavhiringidza kushanda kwematare gore rapera izvo zvakaita kuti nyaya dzakawanda dzisanzwikwe mumatare. Vati denda reCOVID-19 rabuditsa pachena kuti matare anofanira kushandisa michina yechizvino zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura maHarare nhasi vaMalava vati gore rapfuura matare ange asingashande kwemwedzi mitanhatu nekuda kwekuvharwa kwainge kwakaitwa nyika senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vati panguva iyi pane nyaya shomanana dzainzikwa mumatare uye vanhu vakawanda vaitadza kuenda kumatare. Vati izvi zvakakanganisa zvikuru kushanda kwematare ese munyika, izvo zvakaita kuti matare anzwe nyaya shoma pane dzaifanira kutonga. Vati dare repamusorosoro rakapedza nyaya makumaviri neina chete muna 2021 kana zvichienzaniswa nenyaya makumana nenhatu dzarakatonga muna 2020. Dare reSupreme Court rakatonga nyaya mazana matanhatu negumi nepfumbamwe kana zvichienzaniswa nenyaya mazana manomwe nemakumasere nesere dzayakanzwa muna 2020. VaMalava vatiwo nyaya dzakamhangarwa kuCriminal Court dzakadzikira muna 2021 kana zvichienzaniswa nedzakamhangarwa muna 2020. Muna 2021 pane nyaya zviuru makumi manomwe nezvishanu nemazana maviri nemakumana neimwe dzakakwidzwa kuCriminal Court kana zvichienzaniswa nenyaya zviuru makumi manomwe nezvinomwe nemakumatatu neimwe dzakamhangarwa muna 2020. Vati izvi zvinobudisa pachena kuti matare ese ave kufanira kushandisa michina yechizvino zvino kuti nyaya dzirambe dzichimhangarwa nekutongwa kunyange nyika ikavharwa senzira yekudzivirira COVID-19.
This negative impact fortifies the choice of the theme for the current legal year and the message that judiciaries have no option but to embrace technology.
Matano akatorwa kudzivirira kupararira kweCOVID-19 akavhiriga mashandire ematare uye izvi zvinosimbisa dingindira redu rekuti matare anofanira kushandisa mishina yechizvino zvino mukuita basa rawo.
Vati commission inoona nezvekushanda kwematare yeJudicial Services Commission yatove neurongwa hwekushandisa maICTs kuvandudza mashandiro ematare. Vati chirongwa ichi chichabatanidza padande mutande matare ese dzimoswa munyika, uye uchichabatanidza matare nemagweta, mapurisa, majere, National Prosecuting Authority, Attorney General, Zimbabwe Anti-Corruption Commission navose vane chekuita nematare. Vatiwo izvi zvicharerutsa nekuderedza uori, sezvo zvichireva kuti zvinhu zvese zvinenge zvave kuitwa pajekerere. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano remagweta munyika, Amai Rumbidzai Matambo, vaudza Studio 7 kuti vanotambira shanduko yave kunzwa kumatare vachiti zvichaita kuti varambe vachishanda kunyange pakaita dambudziko rinoita kuti matare avharwe.
Takaita 6 months tisingakwanisi kuita basa redu, tisingakwanisi kumiririra vanhu vanenge vaine nyaya dzekuenda kumatare. Saka kana kwakuya ICT yaakuita kuti nyange pakazoita zvimwe zvimhingamupinyu zvingauye pamberi apa, toziva kuti tinokwanisa kuenderera mberi nebasa redu ende tichikwanisa kubatsira veruzhinji vanenge vakamira kumiririra.
Izvi zvatsinirwawo nerimwe gweta rekuvulawayo vaBruce Masamvu, avo vati Zimbabwe yange yasarira kumashure.
E-filing e-system yakanaka, tiri kuona iri kugamuchirwa kune nyika dzakawanda wanda. Munoti achitozoona here uchitoti isu tasarira, especially panyaya yeCovid-19 iyi. Mune muchionoti mamwe dzimwe nyika waita mavirtual sittings, munoti hatisingakwanisi kumaita because hatina system yacho. Saka kuvapo kwayo chinhu chakanaka.
Gweta zvakare vari mudzidzisi wemutemo paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Momadhuku vatiwo kushandisa mishina yechizvino zvino mumatare kucharerusa basa kumagweta nevatongi. Vamalava vatiwo zvinhu zvange zvakaoma muna 2021, uye JSC yakarasikirwa nevashandi makumi masere nevasere uye gumi nevasere vari mamagistrate. Vati vanhu ava vaichema nyaya dzemihoro iri pasi. Vati kushomeka kwemari nderimwe dambudziko ravakasangana naro muna 2021, uye hurumende inofanira kuvapa mari yakakwana kuitira kuti vasarambe vachipemha kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira. Vamalava havana zvavataura pamusoro penyaya yavo yakamutsa mutauro mushure mekunge vawedzerwa nguva pabasa nemutungamiri wenyika zvichitevera kupaswa kweconstitutional amendment number 2. Asi vamadhuku vati nyaya iyi yakakosha, uye vanoona sekuti vamalava dai vataura nyaya iyi nhasi.
Ndinoona kunge vaifanira kunge vachitaura panyaya yakara kuapwengwa kwakaita majaji manyowani. Vaifanira kunge vataurawo nyaya yekuti ivo vakazvikuva zvimwe 5 years. Kunyanzi kune vakaenda kukoti, ndo ndinonzi rule of law zvaiitwa gore rapera. Kuti vanhu vangoziva kuti hapana chinovanzwa, hapana chisingataurike, vaifanira kunge vataura nezvo.
Mukuru weHuman Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvaitwa navamalava zvekusataura pamusoro penyaya yavo, vachiti izvi hazvape chimiro chakanaka.
Nekuti vanhu vazhinji vakatarisa Chief Justice vachipaupdate iyoyo, voregera kutaura nyaya iyoyo, vanoona Chief Justice vasina yatingati legitimacy kuti vange vakagara pachigaro ichocho vachitaura zvavanotaura.
Zvichakadai, matare High Court avhurwa zviri pamutemo kuvulawayo mutare nechinoi. Mutevedzerwa wamalava Amai Elizabeth Gwaunza ndivo vavhura kuvulawayo. Justice Rita Makarao vakavhura kwamutare. Vachitaura kuchinoi, mukuru wavatongi vedare High Court Justice Mary Zimbaduve vati dare repamusoro muchinoi richanzwa nyaya dzinosvika makumi matanhatu nenhatu, kusanganisira nyaya dzekuponda gumi nepfumbamwe. Dare reHigh Court riri kutanga kushanda kuchinoi gore rino, pasi pechirongwa chekuti dare iri ringe riri mumatunhu ese munyika. Justice Malava vati JSC yakatodoma mutongi achange achishandira kuchinoi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
DC Alliance vaJohn Mpanduki vakapambwa musi wechishanu vanonzi vakasiya vakandwa kumucheto kwemugwagwa pedyo nedhorobha reMashava neZuro mushure mekutochwa zvakaipisisa nevanhu vakavapamba ava. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bato MDC Masvingo raudza Studio 7 kuti vamupanduki vakakuvara zvakaipisisa zvekuti vaenda kunoongororwa nachiremba. Pari zvino vamupanduki vanza vakwanisa kutaura nevatori venhau sezvo vasiri kunzwa zvakanaka zvichitevera kurohwa kwavakaita kwemazuva maviri. Munyori wezvesarudzo MDC Alliance kuMasvingo Vastrago Nyahunda vati ichokwadi kuti vamupanduki vakazowanikwa nezuro vakakuvara zvakaipisisa.
Ripoti yatiinayo vakawanikwa vakajambiwa kumashava. Isu pamwe chete ivo guta ravo vamatini murere ndiro rinorova rakazotakura pana rakatora nhengo dzemusangano takumhanya kuenda kundoona kuti zvakafamba sei. Tichicherechedza pamwe chete nokutaura navo tinonzwa ivo vachiti vanhu vakavatora, vanhu vakaenda navo vakafamba navo vakavatsveta musoro pasi makumba ari mudenga vachivanetsa pamwe chete nokuvarolesa nekuvatocha nezvese zvingava zvakangoitwa zvingava zvakashata. Vachinzi iwewe unoda Nelson Chamisa unomudire unokupei, MDC unoida inokupei, why iwe uri kutakura vanhu veMDC Alliance pamwe chete nekuita maprograms nokubatsira vakwegura mubikita West imomo zvinokubatsire izvozvo siyana nenhau iyoyo kana uchida kurarama.
Mudzimai wavamupanduki amaishela zvada mupanduki vatiwo murume wavanga asingakwanisi kutaura uye vange vari mubishire kumurapisa kunana chiremba. Gweta ravamupanduki vamartin murere vati vakaenda navo kunomhangana nyaya yavo yekupambwa nezuro kukamba yemapurisa yepabikita police station uye vanovimba kuti nyaya iyi ichaferefetwa zvakanaka.
Nokuti pavakanga vatorwa musi weFriday musi wa7 January 2022 paimba pavo kuma 3 AM nemunhu ane vanhu vavasingazivi, mukadzi wacho wakanga andisa ripoti nyika papolice base. Patakasvikapo ipanyika papolice base vakati netwa kubhikita, takaenda kubhikita kubandiko Ronzi Peace tikandoona assistant inspector Ndlovu. Vakamuitora interview, vaitwa interview vakazomupa mapepa ekuti andoonekwa nanachiremba yatoti request for medication. Saka ikoko ndo kwaainda kuti ambondotsvaka vana chiremba. Handisati ndamubata hangu iko zvino kuti ndinzwe kuti vapedzerana here nana chiremba wanzi chii. Saka ndomamirira zvakaita iko.
Hatina kwanza kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriro wemapurisa mbenhu reMasvingo inspector kuda kwashe Dewa vange vasiya nhare yavo muhofisi iyo yanga ichidairwa nevadiki pabasa pavo avo vati havakwanisi kutaura nevatori venhau. MDC Alliance inoti zvaaifungira zvekuti ndezvematongero enyika zvazo buda pachena sezvo vamupanduki vakavaudza kuti vairwa vachinzi unotsigirire MDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Asi sazvigaro webato reZANU-PF Masvingo vaRobson Mavhenyengwa varamba kupomerwa mhosva iyi vachiti bato ravo hariti zvemhirisonga sezvo richikoshesa mutemo wenyika.
Vanhu vezanupiefu hatigoni kuita zvinhu zvakadaro. Tiri vanhu vanotya mutemo, tiri vanhu vanochengeta mutemo. Ndiko watwa ndichinzi ndapinda panyaya idzodzo musangano hatidaro izvizvo. Vanogona vatori vari vanhu vangokonanawo pane zvavakonana kuti kuti zanupiefu hatina vanhu vatambotuma zezanupiefu.
Anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanaye muzorodze vati kukwira kwemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kutyora kodzero dzevanhu.
Sangano rinorwira kodzero dzavanhu, tinoona kutanga kwemhirizhonga, tiri kuona mhirizhonga ichiwedzera uye tiri kuona zvinhu zvakadai zvichiitika takuenda kunyaya dzesarudzo. Izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzinotevera dzinenge dzisina kunyatsokujeka zvakanaka nokuti vanhu vachange vachikarudzigwa, vanhu vachange vachiidzirwa, vanhu vachange kuchange kuchigadzirwa mabhesi nematunhu anenge ari kumaruwa akanyanya. Kuona kukarudzirwa kuri kuitwa vanhu uku kuzoguma kwakonzera kuti vanhu vasazoda kuparticipata mune zvematongerwo enyika. Saka isusu sesangano tiri kufamba tichidzidzisa vanhu kodzero dzavo dziri mubumbiro romutemo kuti hapana munhu unokwanisa fanirwa kumbunyikidza kodzero dzoumwe. Tiri kutambisa mabhora tichikurudzira runyararo uye tiri kuitisa nhimbe community working partisa vechidiki kuti vave vanoremekedza runyararo.
Kufamba kwavamupanduki kunoitika pasina mwedzi mitatu yapfuura zvichitevera kufa kweimwe nhengo yeMDC Alliance vanyashazvambe Mawere kwekwaGutu avo vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tare zvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kuita musangano nevashandi vayo kuti izeye nyaya yemari yemihoro. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa nemusi wechitatu Uye urikuitwa apo sangano reConsumer Council of Zimbabwe raburitsa mashoko ekuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu zvinodarika 25% kubva muzana kana kuti 25.9%. Izvi zvinoreva kuti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika maRTGS zviuru 92 zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 72,967 pamwedzi. Pamari yekuAmerica pamukoto, mari iyi inotenga madora mazana matatu nemakumi matanhatu nematatu ekuAmerica kana kuti $363, asi pamusika uri pamutemo iri mazana matanhatu nemakumi manomwe nemadora maviri kana kuti $672. Vashandi vakawanda vanoti vave kunonga svosve nemuromo. Mukuziya nezvenyaya yemihoro iyi, tabata muzvinafundo Mavhima.
Pane vashandi vamwe vese vehurumende vanofanira kuti vagare pasi seNational Joint Negotiating Council NJNC kuti vaone kuti mari iriko kubva kuhurumende imari uye ivo vashandi kuti vaone sehurumende kuti mushandi ave neupenyu hunenge huri nani panenge pachidiwa mari yakadii. Saka vagara pasi seizvozvo vanofanira kuti vazobvumirana kuti vaone kuti pangaitwa mareviews akadii.
Munotarisira kuti vashandi vachawedzerwa mari iriini chaizvo?
Ndine chivimbo chekuti iyo NJNC ichakurumidza kusangana kuitira kuti vagadzirisei kuti kuonekwe kuti pangaitwa review yakadii uye ndezvipi zvimwe zvinogona kuitwa kuitira kuti vashandi vedu vave vanopiwa mari dzinenge dziri nani, asi zvakare kuti mari idzodzo tinochengetedza value yadzo sei.
Nechikonzero che?
Given kuchinja kuri kuita maprices uye kuchinja kuri kuita value reZimbabwe dollar redu kunyanya paparallel market iyo inozoita kuti maprices akwire.
Gurugota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani kuti tinzwewo divi ravo.
Maringe nenyaya dzemuhoro wevarairidzi, isu tagadzirira kuti tisangane nehurumende kuti titaurirane nokukosha kwakaita kuti varairidzi vawane mari yomuhoro yakavandudzwa mwedzi uno. Mari iyi inofanira kunge ichibhadharwa iri muMaUnited States dollars.
Nechikonzero chei?
Izvi zvinobatsira vashandi, zvinobatsirawo futi iyo hurumende yacho, zvinobatsira zvakare vemabhizimisi. Saka tinoona kuti isusu danwe iroro rinenge rakanakira munhu wese. Zvinobatsirawo zvakare kuti nyaya yeinflation yatinogara chitaura nezvayo chive chunhu chisingakanganisi muhoro wemari inotambirwa navarairidzi. Saka tagadzirira kuti musangano iwoyo ukabudirira musi wechitatu zvinenge zvakanaka kuti wobva wangosunga kuitira kuti panozosvika musi wokuti chikoro chavhurwa pasawane zvimwe zvinogona kuvhiringidza kuti varairidzi vange vachitadza kuenda kumabasa. Saka tatarisira musangano uyu.
Asika hurumende iri kuti pari zvino haina mari yekuti ikwanise kubhadhara mushandi wose nemadhora ekuAmerica, ichitiwo iri kuuyedza nepainogona semuenzaniso, ichiti iri kupa vashandi mari dzekuti vakwanise kuti vambogarawo zvakanaka kana kuti cost of living adjustment, uye kupawo vashandi imwe mari yemutero iri kunzi COVID allowance iri mumadhora ekuAmerica.
Isu sevashandi kana tichiisa demand kuhurumende, tinoisa demand yakanangana nekuti chii chakatinakira uyezve takatarisa kuti chii chinganakira nyika nehurumende. Saka demand yedu iyoyi sekutaura kwandamboita ndiyo yatinoona kuti ndiyo yakatinakira. Zvimwe zvinozouya ndokusaka kuchinzika kutaurirana.
Munorevei apa?
Pakutaurirana ipapo vanhu vanopesira vaita zvirongwa zvavanoita kuti zvavanoda marizautsa vanoda yayo agokwanisa kuti azadzikiswe. Zvinenge zvaakubuda nekuti zvinoitwa nguva iyi, zvinoitwa rini, zvese izvozvo ndozvakakoshera process yekutaurirana yemanegotiations. Saka ndozvatinopinza mudariro, uye tinopinda mudariro racho vanotaura zvemanegotiations muchirungu vanoti good faith. Ndo yatinenge tichitarisirawo kuti hurumende yacho iratidzewo good faith nokupawo zvikonzero nekubvumawo kuti demand yedu yatavapai demand yakakosha inoita kuti basa rifambire mberi pasina chinokanganisa.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anobatsira pasi rose amisa kupa rubatsiro kumaodzanyemba kwakadziva kumavirira kweEthiopia mudunhu reTigray iro riri pedyo nemuganhu weEthiopia neEritrea. Izvi zvinotevera kurwiswa nemuchadenga kwakaitwa mudunhu iri nemusi wechishanu uko kwakasiya vanhu vakawanda vafa. Vakuru vakuru vemuAmerica vasangana nhasi nevakuru vakuru vemuRussia pamusangano wenhaurirano waitirwa muGeneva. Musangano uyu ndewekuziya urongwa hweRussia hwekuunganidza mauto ayo pamuganhu wayo neUkraine. Russia iri kudawo kuti nyika dzekumavirira dziremekedzewo zvainoti zvinofanira kuitwa. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemishonga yechivanhu inoti vamwe vanhu vakawanda pasi rose vave kutambirawo mishonga yechinyakare zvikuru munguva ino yekupararira zvakanyanya kwedenda reCOVID-19. Asi inoyambirawo kuti zvakakosha kuti vanhu vateedzerewo zvavari kuudzwa navana chiremba muzvipatara. Mutori wenhau Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti vanhu vakawanda kune nyika dzekunze vakaratidza kufarira mishonga yechivanhu munyika vachiedza nzira dzekuti vasafe nechirwere cheCOVID-19. Dr. Nyarota vave nemakore makumi matatu vachiita basa rekudzidza nezvemishonga yechivanhu iyi. Vanoti vave kutoita zvidzidzo zvepamusorosoro kana kuti PhD in herbal medicine and research.
Tanga kuita basa iri mugore ra1990 kusvika pari zvinezvi ndikaenda kuchikoro ndichinotraina pamusoro pezvinhu izvozvi. Chakaita kuti ndinyanye kuva committed mukati mebasa iri ndechekuona rubatsiro ruri kuitwa kuvanhu vakawanda vanenge vaine matambudziko, zvikuru satodedza kuti machronic problems, matambudziko agarisa nguva yakareba asingabatsiriki mukushandisa mishonga yechirungu. Hatingashori kuti mishonga yechirungu yakaipa, yakanakawo dzimwe nguva, asi kazhinji zhinji kacho tinoona kuti vanhu vanozokuvadzwa nekushandiswa kwemashonga iyoyi vozowana toti side effects. Mishonga iyi painotibatsira inosiya mazai zvimwe zvirwere burikidza nekukuvadza kukwadzwa kunenge uchiitwa mwiri burikidza nemishonga iyoyi.
Dr. Nyarota vanoti mishonga iri kunyanya kudiwa nevanhu vari kunze kwenyika zvikuru vekuAmerica. Mishonga inoti mufandi chimuka, zumbani uye nemakoni tea.
Kufunga vazhinji venyu tinozvinzwisisa kuti kwaita macalls akawanda kubva kumhiri kwemakungwa vachida kuti Zimbabwe itumire mishonga yakaita sefandi chimuka, vatoti mufavhuke nechindevere, kwozoita makoniti, kwozoita zumbani amongst mimwe mishonga, but iiri mitatu ndiyo yanyanya kushanda zvikuru. Ndakanzwa matestimonies akawanda zvikuru kubva kunyika yeAmerica, vamwe vanga vachindifonera vachiti tatisingazivi kuti mishonga iyoyi inotobatsirawo futi pakudzika kwa kweshuga, inobatsirawo pane kunze kwekubatsira kwechirwere chekorona. Saka chirwere chekorona change chirapika zvakanaka chose tichishandisa mishonga iyi. Ndange nichitaura pakati pemimwewo mimwe mishonga yatainge tichishandisa.
Dr. Nyarota vanotiwo mishonga yechizvino zvino haifanirwe kusiiwa nokuti ine painodiwawo. Vaendera mberi vachiti mishonga yepasi chigare iyi inoongororwa nenyanzvi sezvinoitwa mimwe yose kumalaboratory, vakati hapana chekutya pakuishandisa.
Asi musakanganwe kuti tati mishonga yechirungu hatingabva tairasa zvachose, tinoidawo pane patinoida. Asi kazhinji tikadzidza kushandisa mishonga yatakajairira muchivanhu chedu inoita kuti tikwanise batsirikana zvakanyanyisa nekuti tinge tirapa pasina maside effects. Pamaproblems atinorapa hatingomiri zvekorona chete, asi almost zvirwere zvese. Mundinzwiso kuti ndati almost zvichireva kuti hazvisiri zvese nekuti zvirwere zvinouya muvanhu zvakawanda. Professionally isisu kurapa kwatinoita mishonga yedu inoenda malaboratory, tinoshandisa mishonga inenge yakambotestiwa. Uyezve the same time mishonga yedu inofanira kushandiswa nenzira dziri professional, that is packaging. Kupeka kwatoita mishonga yedu tinofanira kushandisa nzira dzeutano. At the same time, even administering, kutora kwatoita mishonga yedu inofanira kunge ine mamezhamenti kuita kuti tiite zvinhu zviri pastandard.
Sangano reWorld Health Organization rinoitawo ongororo dzekuona mashandisirwo emishonga yechivanhu munyika dzinodarika zana nemakumi manomwe pasi rose, uye zviri kuratidza kuti nyika dzakawanda dziri kushandisa mishonga yechinyakare iyi. Ndakamirira Studio 7 kuHighfields muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Zimbabwe yakundwa neSenegal mumutambo wayo wekutanga makwikwi eAfcon 2021 ari kuitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Zimbabwe yese iri mukuchema mushure mekunge chikwata chayo charohwa 1-0 neSenegal mumutambo wacho wekutanga wemakwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kuitirwa kuCameroon. Chiri kunyanyorwadza zvakanyanya ndechekuti chikwata ichi charohwa nepenareti munguva yekuwedzerwa mutambo wapera apo zvikwata izvi zvanga zviri mangange 0-0. Penareti iyi yakandwa naSadio Mane weLiverpool mushure mekunge Kelvin Madzongwe anzi apiringisha mumutambi. Zimbabwe yanga iri pamberi kudarika Senegal zvekuti kukundwa uku kuri kupesana nemafambiro aita mutambo uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti maWarriors aita munyama, asi veruzhinji vafara nematambiro aita chikwata chavo zvichiratidza nemufaro wanga uri munzvimbo dzekutandarira umo vakawanda vanga vakaungana vachiona mutambo uyu. Hapana kusanganisira munyika muno angatarisira kuti maWarriors angatambe zvinodakadza sezvavaita nhasi. Veruzhinji vave nechivimbo mumitambo inotevera iyo iriko neMalawi neGuinea. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechishanu apo maWarriors arusangana neMalawi iyo inotarisirwa pasi pasi mugungano reGroup B iri. Kalisto Pasua uyo aimborairidza maWarriors ari kubatsira chikwata cheMalawi kumakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz shortwave.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe nezviri kubuda kumakwikwi e2021 AFCON ari kutambirwa kuCameroon. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutongi mukuru wemataredzi mhosva Chief Justice Luke Malaba vaparura kushanda kwemataredzi mhosva vachiti denda reCOVID-19 rakavhiringidza kushanda kwematare gore rapera. Hurumende yotarisirwa kusangana nevashandi vayo nemusi wechitatu kuitira kuti izeye nyaya yemari yemihoro. Zimbabwe inokundwa neSenegal 1-0 mumutambo wayo wekutanga kumakwikwi e2021 AFCON. gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanube vodzingwa basa nemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zeKhilani Squatter Camp kobulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo siyaphanjaniswa ukuqhamuka kwe-COVID-19. Umahluli omkhulu elizweni uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala umsebenzi wemthethwandaba walonyaka. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu namhla lenqotshiwe ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zeKhilani Squatter Camp kobulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo siyaguquka ngenxa yeziqondiso ze-COVID-19. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba kobulawayo.
Ngesikhathi iningi labantu bakobulawayo livukela emakilinika ukuyadinga ukuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19, abahlali beKhilani Squatter Camp banenhlanhla yokuthi balandwa ngabezempilakahle ukuzobahlaba. Omela abahlali beKhilani Squatter Camp unduna umnumzana Thoni Ndlovu uchasisa ukuba lanxa sebahlaba ijekiseni le-COVID-19 vaccine lokhu bebhekane lobunzima.
Abantwana abancane lapha abaningi abaye esikolo kuzoba lokunye nje okungathi kuyahlukumezeka njengabantu ababe bebuya bevela kwezinye indawo bezosithatha nje amapikitha kodwa singatholi lutho. Sibe sesihlala sesihlukulezile kodwa abantu laba kanti babuya bezosithatha amapikitha khona kungalantu abasiyenzela yona. Thina ubungakahlukuluzi muntu lapha ngoba saphangisa masinyane babuya bazosihlaba nje wonke umuntu olapha nje ukhanya washaba ivaccine.
Unkosikazi Nompumelelo Dube ohlala eKhilani Squatter Camp uthi kunje abafundi abayi esikolo
kunengokuyabe kuvela okubi ngebantwaneni ngendawo esihlezi kiyo. Kuthi sifuna ukuthola ulwazi nokuthi sithole ukuthi indawo leyi kube lama organization abuyayo abelokhu esifundisa ukuthi sithole le ndawo ukuthi sihlale ngoba indawo esiyaziyo siminyene akulaka ukuthi sivikelane njani kodwa sithole lokhu sithole imfundiso kusiya phambili sithole lati indawo yokuhlala ukuthi abantu bethu sibagcine kuhle ngoba ngeke uzihlale lomntwana ole 24 years ku one room.
Osakhulayo ohlala eKhilani Squatter Camp unkosazana Thandekile Ndlovu uthi isimo seziqondiso zokumelana leCovid sezimenza aswele umsebenzi.
Uhlelo loCovid lumphambanise kakhulu ngoba sengiswele umsebenzi okwana lami ngiwusebenza imali lokudla kusela.
Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncili ayibavumeli abantu abahlala edolobheni okungekho emthethweni.
Njengedolobho nakobulawayo vele kanti kukhuthaze sibidla abantu abasikwathayo. Yikho eminyakeni emihlanu edlulileyo sake sadinga udona owayakhela izindlu eNewmans Village. So we are still trying to negotiate abanye ama-NGOs abangabuya bebakhele izindlu. And then kakhulu abaningi abeKhilani yilabana esasibakhele emganini ngalokuthiwa kuse-millennium kodwa bayabaneka izenza be-chevere ngizindlu ngebethengisa izindlu beyihlala khona phansi.
Kulani squatter camp kuhlala imuli ezedlula ikhulu lamachumi amabili. Akula manzi okunatha ahlanzekileyo, izambuzi, ikilinika, lesikolo, njalo inengi labo liphila ngokuzisebenza. Bathi kusuke kwabanzima ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-COVID-19 ngoba bacine bephelelwa zindlela zokuzinakekela. Kusenjalo lisiyatshona ilanga layizolo kulabantu abahlolwe bafumanwa bele COVID-19 abangamakhulu phose amane 373 kwabhubha abalitshumi lambili 12. Abantu abadlula izigidi ezine 4,167,808 sebahlaba ijekiseni okwakuqala. Abedlula izigidi ezintathu 3,186,514 sebahlaba ijekiseni eyesibili, kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,482 sebahlaba ijekiseni yesithathu. Sekwasila abantu abaphose bafike amakhulu amabili enkulungwane 194,306 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,160. Uhulumende uqhubeka ekhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso ze-COVID-19 ngoba igcikwane lokhe lihlasela ezweni lasemhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eKhilani Squatter Camp ngingu Anastasia Ndlovu.
Umahluli omkhulu elizweni uJustice Lukumalaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala komsebenzi wemthethwandaba walonyaka esithi iCOVID-19 iphazamise kakhulu ukusebenza kwalolu hlangothi ngomnyaka odluleyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhuluma namhlanje eHarare, uMnumzana Malaba uthe umnyaka odluleyo emthethwandaba sibengasebenzi okwenyanga ezintathu ngenxa yezikondiso ze-COVID-19. Ethi lokhu kuphazamise kakhulu umsebenzi wabo elizweni ngoba kufune kuqashulelwe amacala amalutshwane kulalawo owakumele athethwe. UMnumzana Malaba uthe kusobala ukuba kumele imithethwandaba iqale ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zokwahlulela amacala.
The measures taken to prevent and contain the spread of the COVID-19 pandemic had serious negative effect on the administration of justice during the year under review, as the efficiency of the courts was seriously undermined.
Indlela esisebenzileyo ukulwisana ne-COVID-19 ziphazamise imisebenzi yethu ngoba amadali aphazamisekile. Lokhu kwenza sikubone kube sobala ukuba kumele sisebenzise imitshina yakulezi nsuku.
Uthe ikomishini ebona ngokusebenza kwamadali eye-Judicial Service Commission, JSC, ibe nensolo zokusebenzisa kwemitshina yakulezi nsuku phansi kohlelo lwe-Integrated Electronic Case Management System. Uthe uhlelo lolu luzababanisa ekulenjini kwe-intanethi amadali onke, njalo luzababanisa amagqwetha, abemajele, amapholisa, abe-National Prosecuting Authority, abe-Anti-Corruption Commission nabo bonke abasebenza emadalweni. Uthe lokhu kuzakwenzeka izehlakalo zenkohlakalo njengoba konke kuzabe sekusegcekeni. Bathi uhlelo lolu luzaqala eHarare ngoNhlangula emadale athi i-Constitutional Court, Supreme Court, le-Commercial Court. Uthe njalo amacala asazelenisa ukuhlonishwa abantu bezezindini zabo, i-Virtual Court. Elinye ugqwetha uMnumzane Ngobanisithole uthe lokhu okwenziwa ngamadali kuqakathekile kakhulu ngoba i-COVID-19 isiphazamise umsebenzi wemadali.
Akuyinto ejabulisayo kakhulu ukubana umahluli omkhulu uMnumzana uLuke Malaba uyakhuluma ngendaba yokuba kusetshenziswe i-technology nxa sikhuluma ngendaba yomthethwandaba. Uzathola ukuthi kwamanye amazwe i-technology isisebenza kakhulu, njalo akusadingakali ukuthi abantu babe befika emthethwandabeni, ikakhulu nxa sikhangelane legciwane leli ele-COVID-19.
Uthe ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku kuzakwenza umsebenzi wabahluleli nakumansi ube lula.
Kodwa sithanda ukuthi sikhuthaze ukubana nxa Judicial Services Commission izakwenza ukuthi kusetshenziswe i-technology, kuyabe kufuze bayenze ukuba kungagcini kwenzakala esikubonayo kwezomfundo ukuthi abantwana babanothileyo yibo abafundayo kuphela ngoba yibo abayenelisayo ukuthi bathole i-access to technology naleyo. Siyabe singafuni ukuthi kube lo mthetho wabatholayo lo mthetho wabaswelayo.
Umthetho ngawaphezulu e-constitutional court ubika usilele amacala angamashumi amabili lantathu 23 kuphela. Umnyaka wonke ka-2021 kunamacala angamashumi amane athengiswa ngo-2022. Idale le-Supreme Court libika likhangele amacala edlula amakhulu ayisithupha 619 ngomnyaka odluleyo kulinganiswa namacala angamakhulu phose ayisishiyagalombili 788 athethwe ngo-2020. Umanaka uthi imithelondaba kamanti yona yasilele indaba ezilutshwane yakini xa kuqhathaniswa lomnyaka ka-2020. Ngomnyaka ka-2021 iindaba ezisiwa enkulungwane ezizikhombisa nanhlanu 75241 zakhanyelwa edale le-criminal court xa kuqhathaniswa nenkulungwane ezizikhombisa nasikhombisa 77031 ku-2020. Mina lesi sisebenzisa abantu.
Amapholisa athi adinga umnumzana Saibeth Musengezi owakhweza udaba idalele High Court olokuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa asuse esikhundleni sokuba umkhokheli webandla leZANU-PF ngoba akakhethwanga ngemfanelo. Ngomnyaka ka-2017 kususwa esikhundleni owayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mgabe. Igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthi amapholisa afike emzini kayisezala ePutiriro eHarare mhla ka-5 kuze bandlela babatshela ukuba bayamdinga kabachongo ukuba bafunani kuye umnumzana Msengezi. Asizweni ingxoxo umnumzana Sithole ayiqhubele uGibbs Dube weStudio 7.
Ezikhona lapha yikuthi uSaibeth Msengezi amagqwetha akamongameli afayile sitting ama heads of argument Thursday efayile ama heads of argument asesithi ukuthi no bona sebelungiselele ukuthi kuhanjwe enkantolo. Bathe befayelele ama-heads of argument, amapholisa atholakala ngabantu abahamba besiyadinga uSaibeth eBudiriro kwabozala. Athe efike khona ngale asesithi ayamdinga ngendaba abangayichaziyo ukuthi indaba yani. Okukhona esikwaziyo ukuthi amapholisa lawo ngawe law and order. I-law and order eZimbabwe libandla lamapholisa elidila lento esithi thina ngesingizi political cases.
Seliyenzeni njengamagqwetha baba Sithole ngodaba lolu?
Biluxhumane lami emoyeni wangitshela sasesibhalela amapholisa incwadi ngeFriday ukuthi sizwisise ukuthi kanti uSaibeth angabe dingelwani njalo ephambaniseni. Encwadi leyo kayikaphendulwa incwadi ehambileyo yamapholiseni. Njalo encwadini leyo siyatsho siyaphinda siyachizelela uSaibeth uzimisele ukuthi ahambe emapholiseni aface whatever allegation yona leyo abamdingela yona. Ngakho ke bangasiphendula incwadi leyo sizahambisa uSaibeth emapholiseni ukuthi kube njengoba kunjalo. Ngoba he's a law abiding citizen utsho njalo akalacala alaziyo engabe engalidingelwa ngamapholisa. Kodwa apart from that siyakwazi nje ukuthi kungabe kuyindlela yokumethusela ukuthi angabi continue ngecase lay. Ngoba sitsho njalo ngoba phambilini sike sathola incwadi evela emagqwetheni akamongameli emela iZANU-PF labanye obhetimpofu lo Chinamasa besithi ikhesi leyo kasiyi-withdrawe singayekela ukuyi-withdrawa amagqwetha layo uSaibeth bazacela ama-cost kuthiwa ama-cost bonus profits besitsho ukuthi le loya liyafuze libhadale. Ngakho-ke sikuyalile lokho sathi hhayi asihambe nini phambili indaba izwakale. Becela khonapho ama-cost bonus profits bona bebesithi indaba leyi umongameli angeke ahanjiswe enkantolo ungacelanga inkantolo ukuthi kuvumele ukwenza njalo esithi leave to an order ukuthi ubophise umongameli sikuchallenge leloko thina sathi hayi lize lezelelo
lo umnumzana Ngqobani Sithole iqetha elimela umnumzana Saibeth Musengezi ofisa ukuba umongameli Emerson Mnangagwa asuse esikhundleni sokuba umkhokheli webandla lezanu PF obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Live talk namhlanje sihlaziya okuphathelane nokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Isigaba sezempilakahle kumunicipal weHarare City lanxa kungatholakali imbiko yokuqhamuka kwesifo sesihudo kuleli dolobho okwamanje, abantu baxwayiswa ukuba bahlale beqaphele njalo bethathe amanyathelo okuzivikela kulomkhuhlane ungakaveli. Lesi sixwayiso siza ngalesi sikhathi sokuna kwezulu esivame ukuzala emkhuhlane enje. Intatheli ezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UDokotela Kudzai Masunda ophethe ngowezifo ezisabalalayo i-epidemiology kumasipala weHarare uthi izakhamuzi kumele zilondoloze ukuhlanzeka ukuze zizivikele emikhuhlaneni eza lezulu efana lesihudo ngalesi sikhathi ilizwe limelana le-COVID-19.
If we continue with the COVID preventive measures of washing our hands, sanitizing our hands, making sure that the water is clean and taking or consuming food that's prepared well, and water also that is safe, then we can control.
Singaqhubeka sigeza izandla, sisanitize lokudla udla okuhlanzekileyo, singaqeda isihudo.
Uthi okwamanje kuyajabulisa ukuba leli dolobha aliladubo lokuhlaselwa isihudo ebizwa ngokuthi outbreak. Kodwa ethi noma kunjalo, abantu kakumelanga bekethise ekulondolozeni ukuhlanzeka lokuzivikela.
It means we need to be more vigilant in terms of diarrhea. So anyone that has got a diarrhea is just advised to visit their nearest health practitioners so that if it's an outbreak kind of a diarrhea, it's quickly managed.
Kumele sinanzelele umuntu wonke ozibona elesihudo kagijime eyothola uncedo.
Uqhubeke phambili ethi lokhu kuphathisa ukuba idolobha lenelise ukubona indlela esihamba ngayo lokusabalala ngayo bebese besenelisa ukulwisana naso. Okhokhela inhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza eye-Residents of Chitungwiza Trust umnumzana Mduduzi Carrington Mpiri uthi bakhuthaza izakhamuzi ukuthi zilwisane lalesi sifo noma udubo olusuka lubaphazamise kulokhu kuyikusilela kwamanzi kulelo dolobha.
We don't receive enough water from our council. We receive water once a week from our council, our city fathers. So the water problem is the major problem in Chitungwiza as well. And then when it is raining, again, we have a problem of such waterborne diseases such as cholera and typhoid. Then we
amanzi siwathola kanye ngeviki. Sicina sesithenga amanzi kulabo abalamabhoho.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi yeHarare Residents Trust uthi noma umasipala ezama ukutholisa uzulu amanzi esebenzelana lohulumende ngenhloso yokulwisana ne-COVID-19, lokhe kulodubo lapha nalaphaya kuphazamise le misebenzi yokuthi abantu bezivikele ngokuzayo zikhathi zonke.
Nxa kungela manzi ubuchapha buyanda, lokhu kungabangela umkhuhlane wesihudo. Siyakhuthaza uminisipala ukuthi engeze khonapho.
Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization WHO ithi umkhuhlane wesihudo ubulala abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa abangaba zinkulungwane ezidlula amakhulu amahlanu 525,000 emhlabeni jikelele ngomnyaka. Lo mkhuhlane ubikwa uhlasela njalo abantu abaphose bafike amabhiliyoni amabili 1.7 billion iningi labo kungabantwana emhlabeni jikelele ngomnyaka. Ubikwa njalo ubangela ukulahlekelwa ngamanzi emzimbeni then lokusilelwa kokudla okwakha umzimba i-malnutrition kanti uyisifo esivikelekayo njalo siselapheka. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
abavela eZimbabwe abalamaphepha ayebavumela ukuhlala lokusebenza eSouth Africa weZimbabwe exemption permits bathi kufanele uhulumende walelo lizwe yachasisele ezinye ingatsha zakhe isinqumo asesithethe esokuthi bengavotshwa njalo bengaxotshwa kulelo lizwe kungakapheli wonalo umnyaka. Ugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya kweleSouth Africa selikubeke ngokusemthethweni kugwalo lwegazethi ukuthi abasebenzisa amaphepha la bengathintwa ngabezomthetho umnyaka lo ungakapheli njalo bengaphuma kumbe bengene elizweni santando. Amaphepha la acine ukusebenza ngomnyaka odluleyo njalo uhulumende weSouth Africa uthi kasoze engezelele iminyaka yokuthi eqhubeke esebenza. Unikeze abantu umnyaka ukuthi bedinge amanye amaphepha abapha imvumo yokusebenza kumbe ukufunda kulelo lizwe. Asizweni isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabo Thomabena esichasisela okuningi ngalolu daba.
Lokho akutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe kumele inyanga lezi eziseleyo kusiyafika u-31 December 2022 eziphethe la maphepha abizwa ngeZimbabwe exemption permits zibe sezilungisile amaphephazo ngokungena kwamanye amaphepha okuhlala abavumelayo. Kodwa ke lo mthetho ukuthi baphiwe ithuba yenyanga ukuthi umnyaka uziwe phela bakwakhulunywa kuhle lezinye igatsha zikahulumende, kunabanye abasifonelayo abathi sebebotshiwe bebotshelwe ukuthi kuthiwa ama-permit aba-expire, kulabanye abayehluleka ukuthola imali yabo amatitsha akade bemaka i-matric last year ngoba kuthiwa izithupha zabo lezo kuthiwa yi-South African Educators sezi-expire. Kati njalo ababalisi kabakabi leqiniso ukuthi kuzakwenzakalani ngoba ezinye izikolo kumbe iSouth African Educators izohlala abanye bathi this week eBloemfontein la kwezinye indawo kasikabi leqiniso ukuthi babone ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba. Kati njalo futhi abasebenza ku-Chinese Motor umnyango kumbe umnyango wezokuhamba i-Department of Transport kayivumi ukurenewa ama-license kwenza kube nzima ukuthi abantu basebenze. So ke yikho ke igazette lefakiweyo kayika yehli kuhle kungatsha zikahulumeni, kodwa sithemba ukuthi mhlawumbe nxa siyafika next week kuyabe sekucacile kuzo zonke iingatsha zikahulumende ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke ngemisebenzi yabo belungiselela ukuya kwamanye ama-visas kumbe ama-permit akhona.
Ubona kusenzakalani kuwona lo umnyaka kungakapheli i-grace period leyi? AbeZimbabwe baningi yini abenelisayo ukuthi bezuze amanye amaphepha okuhlala kumbe konke kulukhoni kiyo? Singabona iningi libuyela ekhaya.
Sicabanga ukuthi nxa uhulumende weSouth Africa engazange ayehlise lokho esingakubiza ngolwasemzini sithi ngama-requirements, abantu abaningi ngabasoze banelise ukuthi bangene ngaphansi kwamanye ama-permit kumbe ama-visa. Lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi kuthi kufika umhlaka 1 January 2023 bengekho emthethweni eSouth Africa. Yilo uhlupho esilalo. Sicabanga ukuthi nxa i-government eSouth Africa izavuma ukupha ama-waiver kwamanye ama-requirements ukwenzela ukuthi abantu banelise ukuya kwezinye kumbe kwamanye ama-permit, kuza kwenza abantu abaningi basuke ku-ZEP baye kwamanye ama-permit. Kodwa ke nxa engazange ayehlisi wabelokho esithena ufuna ukuthi kube njengendlela umthetho we-immigration otsho ngakhona nxa umuntu efuna uku-applyela i-permit abonise ukuthi ufundile ikhampani ayisebenzelayo ibonise ukuthi kakula sizolwane se-South Africa esingenza lowo msebenzi, kuzaba lukhunyana ebantwini abaningi.
Lo umnumzana Ngqabo Thomabena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa esixoxelaye ese-Johannesburg khonale e-South Africa. Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu namhla linqotshwe nge-1 kanya ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele Cameroon. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgadli odlalela iqembu leLiverpool kweleNgilandi uSadio Mane uyohlohle igoli elidale umehluko sekusele imizuzwana ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina. Umane uhlohle umbekwa ngemva kokuba umdlali weZimbabwe uKelvin Matsongo esebenzise isandla uvimba ibhola ebeliqonde esangweni. Ekhuluma ekupheleni komdlalo engukapteni weqembu leZimbabwe uBenjani Marwari uthe ujabuliswe indlela iqembu leZimbabwe elidlale ngayo loba nje ligcine lidliwe.
Namhla badlale kuhle kakhulu. Ngikholisile indlela esidlale ngayo ngesikhathi sivikela isango lethu langesikhathi sihlasela besiyimbumba. Nxa singenelisa ukudlala ngendlela efanayo emdlalweni olandelayo, iqembu esizadibana lalo sizalibulala.
Marwaru becubungula umdlalo wanamhla yokumabona kude we-Super Sport. Limpumela ithe iqembu leSenegal lihlezi phezu kwengalane yesibaya sika-Group B lile mihlomelo emithathu ukuthi eleZimbabwe lisemsileni lingela mhlomelo. Omunye umdlalo wesibaya sika-Group B ophakathi kweqembu leMalawi leGini ulandele weZimbabwe leSenegal. Emdlalweni walo wesibili iqembu leZimbabwe lizadlala leMalawi ngolwesihlanu mhla zili-10 lane kusithi ngosuku olufanayo leSenegal lizadlala leGini. Kwesithathu njalo ngoku ucina iqembu leZimbabwe lizadlala leGini ngolwesibili mhla zili-10 lathoko mnambili. Kula maqembu angamachumi amabili lane aphatheke kumncintiswano we-AFCON oqhutshelwa elizweni laseCameroon njalo afakwe kuzibaya eziyisithupha isibaya ngasinye silamaqembu amane. Ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili abehlezi endaweni eziphezu kwengalane kanye lamanye amane abephutshe esendaweni yesithathu njalo le miklomelo ethe xaxa kulamanye yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano. Umncintiswano we-Africa Cup of Nations uqale ngenso onto lapho iqembu elimele ilizwe elilo eliqoqela imidlalo ele Cameroon elitshaye khona ele Burkina Faso nge-2-1 kuthi ele Cape Verde linqobele Ethiopia nge-1 kanya. Limpumela itsho ukuba iqembu leCameroon yilo elihlezi phezu kwengalane yesibaya sika-Group A lile miklomelo emithathu kuthi ele Cape Verde lalo lile miklomelo emithathu kodwa lisendaweni yesibili ngoba lona lihlohle kanye kuphela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zekhilani squatter camp kobulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi ngoba indlela eseziphila ngayo seyaphanjaniswa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Umahluli uJustice Luke Malaba namhlanje uphawule ngokusemthethweni ukuqala umsebenzi kwemthethwandaba walo nyaka. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu lamhla lenqotshwe nge-1-0 ngeleSenegal emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.